manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC linga lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 15, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nesere muZimbabwe, pasi rose riine vanhu vava kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe.
Tikaona makesis achinge akawandisa zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown iwedzere. Tikaona makesis adzikira zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown inenge isisina hayo basi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti sezvo vanhu vakawanda munyika vasina kuongororwa zvichanetsa kuti patarwe nguva inopera lockdown munyika, kunyange hazvo hurumende yakati inopera kwemazuva makumi maviri nerimwe.
Nguva yeCovid-19 apo takaomerwa indinorarama nezvemusika. Takaomerwa zvokuti hatisi kukwanisa kana kuti wane chikafu chekudya, hatisi kukwanisa kubuda kunotengesa, asi vanhu ndopavanotiunzira mabhills anotyisa zvakadai. Sitobwero ngaione zvokuita isusu, kana zvadai hatisi kuziva kuti varida kuti tirarame kana kuti varida kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo.
Vagari vemugweru vokatyamadza nekukwira kwaita mitero yavanobhadhara kukanzuri yavo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusvika nezuro manheru Zimbabwe yanga yava nevanhu gumi nevasere vabatwa nechirwere checoronavirus uye vatatu vavo vakatoshaya. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro pane vanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu vakaongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete, uye mazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe vevanhu ava vakawanikwa vasina chirwere ichi. Asi uwandu uhu unogona kunge wakwira nhasi sezvo hurumende isati yazivisa zvabuda muongororo yayo nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni maviri pasi rose vabatwa nechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe pasi rose. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti danho rekuwedzera kana kusawedzera mazuva ekuti nyika irambe yakavharwa akatarwa nemutungamiri wenyika nekuda kwechirwere checoronavirus richanetsa kutora, sezvo vanhu vazhinji munyika vasina kuongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Izvi zvinoitika apo hurumende ichiti yave kutora matanho matsva ekuti vanhu vakawanda vaongororwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya yetevera.
Munyori musangano iri Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevanhu munyika runa kuongororwa kuti rune chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Panguva iyo nyika yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe akatarwa nemutungamiriri wenyika, zvichaita kuti hurumende itemeseke musoro kuti nyika yoramba yakavharwa here kana kuti kwete. Pachapera nguva yakatarwa nemutungamiriri wenyika mumazuva mashanu ari kutevera. Pari zvino bazi rezveutano rinoti raongorora vanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu chete kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Imo munyika muine vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematanhatu. Nekuda kweizvi vamatara vati zvinonetsa kuti hurumende itore danho rine udzamu isina humbo hwakati tsvikiti hwekuti zvinhu zvakamira sei munyika pamusoro pechirwere ichi.
Kuti tizive kuti lockdown iri kuwedzere kana kuti iregere, asi zvinhu zvatinoshandisa toti gesiweki kana kuti zvekungofungidzira kuti toita zvakadini. Zvinhu zvinonzi mascientists vatinoti maepidemiologists vanogara pasi vopredicta kuzvitarisira kuona kuti zvaitika pa lockdown izvi yatinoti cave pamberi apo mwedzi unotevera kana mawiki anotevera makeses atingafungidzire kunga achange achiwanikwa anenge akawanda zvakadini tikaona makeses achinge akawandisa zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown iwedzere tikaona makeses adzikira zvinenge zvichikurudzirwa kunzi lockdown inenge isisina hayo inenge isisina hayo basa
vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vanoti uwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari zvino hunoratidza kuti kuvharwa kwakaitwa nyika hakuna chakwabatsira
tingadai takatosavhiya nyika yese zvino taakutoziva kuti chirwere chedu chakawandira kumbare kana kuti kuhwange kana kuti kuburwayo kana kuti kunzvimbo yakati tichitoziva mahotspots edu kuti uku ndo kwakawandira chirwere nyaya yekutesta inotibetsera kuti tikwanise kuisolata vanhu vano utachiona nokuti vakawanda vanhu vanogona kunge vano utachiona vari kungombeya havo vachingofamba mumisha medu umu ivo vasingarwari asi vanhu vavanosiya vapa utachiona vanogona kuzorwarisa vanogona kunge vari vanhu vane zvimwe zvirwere zvavagara vanazvo toshayikirwa noupenyu nemhaka yekuti hatisi kutesta saka kurudziro yedu ndeyekuti hurumende ngaiteste zvikuru ndokuti lockdown yedu inzi yashanda nyange vakaextenda lockdown tisiri kutesta hazvina zvazvinobetsera tiri kuwesta nguva neupenyu hwevanhu
mutauriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kuti vambomira kufamba-famba kwavari kuita
tinogona kunge senyika tiri kupanana nhema kuti vanhu vane chirwere havasati vapfuura 20 nyambisirwa nenyaya yekusatestwa pamwe chirwere chatopararira kudarika ipapo zvakarewo tinokurudzira kuti masenior government officials edu kusanganisira nemutungamiri wenyika ngavagare kudzimba kusara kwevavo vari kuita basa
asi vamunangagwa vanoti vari pakati peurongwa hwokutenderera nenyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu pamusoro pechirwere checovid-19 ichi uye kuona kuti veruzhinji vari kutevedzera here kuridziro yavo yekuti veruzhinji vagare kudzimba senzira yekuderedzera kupararira kwechirwere ichi vamunangagwa vakazivisa kuti vachazoongorora pakupera kwemazuva 21 avakatara kuti veruzhinji vange vari kudzimba senzira yekuderedza mikana yekupararira kwechirwere ichi kuti zvinokodzera here kuti veruzhinji varambe vari mudzimba kana kuti kwete hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo sezvo vangusiri kudayira nharembozha yavo asi munyori mubazi ravo Dr. Agnes Mahomva vaburitsa mashoko ekuti komiti yakaumbwa nemutungamiriri wenyika kuti itungamire nyaya dzekurwisa chirwere checoronavhairasi yeinterministerial task force on covid-19 inotungamirirwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vakembo mohadhi yakabvumirana kuti patorwe matanho akasimba ekuti vanhu vazhinji munyika vaongororwe kuti havana chirwere checovid-19 here gwaro raburitswa naDr. Mahomva iri rinoti vanhu vese vanga vachienda kumabasa panguva iyo nyika yanga yakavharwa kunyanya vashandi vehurumende vachaongororwa kuti havana kutapukirwa nechirwere ichi here Dr. Mahomva vati munhu wese anofungidzirwa kuti ane chirwere ichi anosungirwa kuongororwa uye vose vari kupinda munyika vachibva kunyika dzine chirwere ichi pamwe nevane zvirwere zvedziwa vanofanira kuongororwa zvakare Dr. Mahomva vatiwo vanhu vakwegura vane makore 56 zvichikwira vari muzvipatara vane zvirwere zvakaita seasma shuga BP nezvirwere zvemwoyo vanofanirawo kuongororwa zvakare vati zvose izvi zvichaitwa kuitira kuti hurumende nyatsoziva kuti nyika yakamira papi chaizvo pachirwere checovid-19 pari zvino chirwere checovid-19 icho chatangira kuchina chinonzi nehurumende chauraya vanhu vatatu munyika uye kubata vanhu 10 nevasere ukuwo pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni 2 vabatwa necovid-19 uye vanhu vanodarika zviuruzana nemakumi maviri nezvinomwe vafa nechirwere ichi pasi rose ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuwana ruyamuro rwemari nezvikwanisiro zvekurwisa chirwere checoronavhairasi mamwe mabazi ehurumende anoti hapana chaari kuwana izvo zviri kusiya vashandi vakawanda vari panjodzi yekubatira chirwere ichi nunurai jena anoti panyaya inotevera
mukuru wemapurisa mudunhu rematanaland west amai priscilla makotose vanoti mapurisa haana zvikwanisiro zvekushanda akazvidzivirira panguva iyo anenge achisangana neveruzhinji mukurwisa kuti covid-19 isapararire
ndo ppe ndo chekutanga chiri kunyanyoticonsena nemasanitizers
Izvi zvatsigirwawo nemukuru mubazi resocial welfare mudunhu iri amai Agnes Mutoo vanoti mamwe masangano anoyamura mukupa zvekudya kuvanhu vanoshayiwa zvakanyanya akatomira kupa zvekudya nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semamaski nemasanitizers.
Yanga ishe masanitizers because I talked to WF head office. Vachit iwa vakwanisi kuenda vasina bhozi vari kudaka kuti vanhu vageze maoko handiti nemasanitizer ese iwayo. Saka vanga vasina those things. That's the information which I got. But they were given an instruction yekuti we cannot let people go without food. Pasina madistribution. Saka vari kuisa effort yekuti all my partners ese adistribute the grain and they should source for those.
Mukuru wemadhumeni mudunhu reMashonaland and West amai Edna Shambare vanoti madhumeni ari kutadza kuenda kuvarimi nekuda kwekushaya zvekupfeka zvinodiwa kuti vazvichengetedze uye nekuchengetedza varimi kuti vasatapurirane utachiona hwecoronavirus. Vachitaura munguva pfupi yapera muchinho iyi, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kupiwa rubatsiro rwakawanda kubva mukati menyika pamwe nekunze kwenyika. Amai Mutsvangwa vakati kusvika pari zvino vawana rubatsiro rwemamasiki zviuru 45 kubva kuzvikoro zvepamusoro zvakaita seChinoyi University of Technology icho chiri kugadzira mamasiki anosvika zviuru 3 pazuva, mushonga weinterferon uyo uri kubva kuCuba zviuru 3 zvemichini yekuongorora kuti munhu ane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete kana kuti rapid response test kits uye zviuru 20 zvemimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus kubva kuna muzvina business wekuChina vaJack Ma. Vakatiwo vari kutarisira mimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus inosvika zviuru 40.
Imwe inonzi interferon ndikutouya kubva kuCuba. We have received 3,000 rapid test kits. Taka receive a donation from Jack Ma of 20,000 PRC dozi notora dziadza 5 hours kuti marizalsa abu. Tikutarisira kureceive another 40,000 rapid test kits. Security sector, mapurisa, masoja vese vanenge vari pa frontline staffers vese vari kugadzirwa kuonekwa kunzi vapuwa funding iri kupiwa Ministry of Treasury. Ma ministries ese akapa ma budgets awo ku Ministry of Finance and as usual they will not be able to pay everything but they are paying something.
Amai Mutsvangwa vakati hurumende kuburikidza nebazi rinoona nezvemari iri kupawo mari yavasina kudoma uwandu hwayo yekutenga zvikwanisiro zvinoshandiswa nevashandi vehurumende zvikuru mubazi rezveutano, mapurisa nemauto. Amai Mutsvangwa vakati vanotarisira kuti michina yavari kupiwa inofanirwa kunge yakasimba zvinodikanwa nebazi reWorld Health Organization. Chimwe chinhu chabuda pachena ndechekuti ruyamuro rwuri kupiwa kwakasiyana, vamwe vachipa kuburikidza nebazi rezveutano, vamwe vachipa kuburikidza nehofisi yegurukota rezvematunhu amai Muliswa Chikoka vanoti vari kunyora kuti ndiani apa uye kuti zvazopiwa ani senzira yekuisa zvinhu zvose pachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Mashoko anofadza zvikuru, bazi rezveutano rakazivisawo kuti mumwe ainge abatwa nechirwere ichi pavanhu vemhuri imwe chete vana vane chirwere ichi kuruwa Mashonaland East ainge apona. Kunyange hazvo bazi reutano risina kuzivisa zita remunhu uyu, Studio 7 yakwanisa kubata munhu uyu vasosa kudya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvenyaya iyi.
Ndakunzwa zvakanaka chaizvo. Mwaka ya mswe sandu for retesting marizao se akabuda again ari negative, so nalisa nangu wana angu official communication from them but I'm now negative but not yet confirmed. I'll be waiting for the Ministry of Health to confirm but I know kuti I'm now okay.
Ko mungatudzawo kuti vamwe vatatu vemhuri vari kunzwa sei pari zvino, zvamira sei?
I'm feeling very much okay. Waka testwa muswe Sunday marizao saka buda akanzari negative, saka nasi madokta zao ya makuseni for retesting bozi wo yakapa directive kuti munhu nenge ari positive unoteswa kairi kuti wanacho make sure it is now negative saka we are waiting for the results maybe achabuda nhasi kana kuti mangwana but they are feeling very much okay havasisina dambudziko pavari and we are hoping kuti ano and it's true kuti anofanha kutouya ari negative because havasisina pane pari kubaya kana pari kuita sei.
Saka muri kutambira sei iyo nyaya yekuti mose makunzwa zviri nani
tichanya kufarisisa kana marizose yese abuda because we know kuti they will be negative and tokufarisisa chaizvo tongotenda Mwari saka profe wapangu ndati nguva yekutenda Mwari ndizvo ndangonyora chete ndangoti nguva yekutenda Mwari nekuti hakuna mushonga kana chii chinobvisa this virus kunze kwaMwari. Mwari ndo mukuru ende pavatenda ticharamba tichingovatenda kusvika Jesu achiuya.
Mungade wokupa vamwe mashoko ekuti kudii kuti vasabatwawo nechirwere ichi?
Utsanana pamberi, kungogeza maoko pese, haaperi maoko aya, mvura haiperi, ngatigeze maoko. Nesocial distance iri kutaurwa. Maybe nekusango for now since paine lockdown vanhu ngatimboavoid kufamba street. But chikuru, let's put our faith in God. Mwari ndiye musimboti wezvinhu zvese. Saka tikanamata kuna Mwari, Mwari vanotipindura vadikani. Ini ndinoda kutenda kuti ikakwa kusugona kwangu kana kungwara kwangu asi dzadziri nyasha dzaMwari. Maybe wakadongoti pangu ine testimony. Saka iwewe unogona kuwawo etestimony of 2020 ukazvibata ukazvichengetedza. Tirege kukuluza 2020 tinge tinewe tiyambuke tese muna 2020. But only kana wazvibata wazvichengetedza zvinofamba zvinoita.
Avo vanga vari vaSoul Sakudya vachitaura vari kuruwa neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus muAfrica huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica hwakwira kusvika pazviuru gumi nezvitanhatu nemazana maviri nemakumi masere nevashanu. Vanhu vafa muAfrica vanosvika mazana masere nemakumi manomwe nemana. Vapora vanosvika zviuru zvitatu nezana nemakumi mana nemaviri. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Sangano rezvizvarwa rezimbabwe zviri muno muAmerica rezimbabwe diaspora network north america kana kuti ZDNNA rinoti ramanikidzwa kumbosendeka mabiko ekupemberera makore makumi mana Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere raranga rakaronga kuita nemugovera uno nekuda kwedambudziko rechirwere checovid-19. Sachigaro weZDNNA anotungamirira matunhu anoti DC, Maryland, Virginia neWest Virginia vaJona Masia vanoti vaona zvakakodzera sesangano kuti vateedzere mitemo yakadzikwa matunhu avanomiririra senzira yekuchengetedza mutemo pamwe nekudzivirira vana veZimbabwe kubva kuchirwere checoronavirus charura pasi rose. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMasia kuti tizwe zvizhinji.
Maita enyu vaKandemiri mhoro yemhuri yeZimbabwe, hungu isu seZidna tanga tine urongwa hwekuti tipemberere kusununguka kwenyika yedu yeZimbabwe. Tinoziva kuti isu tiri kugara kunze kwenyika, asi kusununguka kwenyika yedu hati kukanganwi. Saka tatakaronga kuti tipemberere zvisinei nenyaya yechirwere chanetsa ichi checovid-19. Tazoronga kuti haregai titeedzere mutemo kuno kumastates anoti Maryland, Virginia, West Virginia havabvumidzwi kuti vanhu vaungane. Tatifana kuungana kuMaryland. Saka tati gungano iri tozoriita hedu kuna July uko kana kuti August tichinge tichiona kuti vari dzive nzvimbo vari kuti kudii asi aida kuti tiunganidze mhuri dzose dzevana vezimbabwe vanogara kunze kwenyika kuno kuwashington dc maryland virginia newest virginia kuti titandare uyewo takakoka ambassador vedu vezimbabwe vakamirira zimbabwe kuti vazotiadressa vaisewo mashoko asi tinovimba kuti zvichafamba zvakanaka patinozongoita ipapo
vamasiya tinoona kuti muri kucherechedza makore makumi mana ekuwana kuzvitonga kuzere panguva iyo nyika yezimbabwe iri pamhene zvikuru munyaya dzezveutano pamwewo nenyaya dzeupfumi imi sevana vezimbabwe vari kunze kwenyika zvii zvamuri kuitawo kugadzirisa matambudziko iwayo kumusha
hongu zvinhu zvakaoma kuzimbabwe kunyanya munyaya dzeutano muzidhina tine madoctors vanoitawo zveutano vatoriko vari kubatsira vari kuzimbabwe we are in touch navo vanenge vachitiudza kuti zvavari kuitawo zvakaita sei asi vakazvimiririra vega asi vanhu vakadzidza kuno uku vanhu vakatombogara kuno asi vari kushanda vane maenterprises avatoestablisha kuzimbabwe saka zvinhu zviri kubatsirawo nyika izvozvo so tinoona sekuti padiki nepadiki patinoita seorganization zvinobatsira pane zvagara zviri kuitwa nehurumende
tichitarisa iro dambudziko rechirwere checovid-19 kana coronavirus zvii zvamaitawo imi sesangano rezidna kubatsira kumusha
nyaya yekubatsira inyaya yatiri kutoronga sesangano kutaura kwatiri kuita kunoku tine musangano conference call nesaturday musi wa18 kuti tironge tiise musoro pamwe chete tione kuti tingaita mudeme wemari nekutsvagawo mari kune dzimwe hama dzingada kubatsira kuti tigotumira kubatsira zvipatara kuti vanhu vaitwe matest kuti vanhu vakwanise kungogona kuenda kuchipatara kuti vaudzwe kuti ndizvo here kuti vane covid kana kuti havana uye kuti vasaremerwa nekunzi vazobhadhara kuenda kwavanenge vaida kuita kuchipatara saka nyaya yatiri kutotaura mugovera uri kuteera iwoyo saka tinotenda matobvunza nyaya yakanaka chaizvo
avo vanga vari sachigaro vezimbabwe diaspora network north america vachimirira matunhu anoti dc maryland virginia newest virginia vajona masiya vari parunare kuwest virginia najonga kandemiri westudio 7 vamwe vagari vemugweru vanoti vashamiswa zvikuru uye havasi kufara nekukwidzwa zvakanyanya kwaitwa mitero nekanzuro yavo iyo vanoti yakanga yavimbisa kukwidza mitero iyi zvishoma nezvishoma kwete zvayaita izvi taurai shava anoti panyaya inotevera
vagari vakawanda vataura nestudio 7 vati zvinoshamisa kuti kanzuro yasarudza kukwidza mitero panguva iyo vanhu vakaremerwa neupenyu nekuda kwechirwere checoronavirus mumwe mugari muzvare florence due vavo vanogara mumusha wemukoba 1 vati vanga vachibhadhara mari yemvura nemitero isingasvike $200 pamwedzi asi kozvino vave kunzi vabhadhare mari inopfuura $500
tiri panguva yecovid-19 apo takaomerwa indinorarama nezvemusika takaomerwa zvokuti hatisi kukwanisa kana tiwane chikafu chekudya hatisi kukwanisa kubuda kunotengesa asi vanhu ndo pavanotiunzira mabhills anotyisa zvakadai sitogweru ngaione zvoku ita isusu kana zvadai hatisi kuziva kuti varoda kuti tirarame kana kuti varoda kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo
mumwe zvemugari muzvare nyasha mahwende avo vakaremara uye vari murwiri wekodzero dzevakaremara vati vanhu vakawanda vakaita saivo vanoroja sezvo vasina dzimba dzavo pachavo vati kuwedzerwa kwemitero uku kuchaita kuti upenyu hwavo huwedzere kuoma sezvo mari dzavanobhadhara dzichawedzerwawo
pane vakapiwa mukana wekubvisirwa marentals necouncil kuti vasabhadhare sevanhu vakaremara but this is applying ku a landlord anemba yake inotori nezita rakafanana neri pachitupa pake but we have malodger ane madisabilities ari kubhadhara rent kuno mumwe munhu obviously ari kutokwidzirwa marentals nenyaya yekukwira kwaita mvura
mukuru werimwe remasangano anomirira vagari regweru residence and right payers Association GRA vakonilia selipiwe vati vanonzwisisa kuti kanzuri inoda mari yekuti ikwanise kuita nemazvo mabasa inofanirwa kuita asi vati dai yakwidza mitero iyi zvishoma
kukwidza kunogona kunge vachiona zvakavakonzera kuti vakwidze hatidai vambomira iko zvino pokweziko zvino hapana munhu anokwanisa kuiwana kubva mu$50 kuenda mu$400 kune dzimwe dzimba ma$200 vanhu hakuna kwavanowana mari saka tatichikumbirawo kuti vanzwisise kuti zvinhu zvakamira sei vasakwidzire vanhu pokwezi vanhu vanotambura
Meya weguta regweru vaJosaya Makombe vati mushure mekunge bhajeti ravo regore rino remadhora bhiriyoni imwe nemazana masere ezviuru zvemadhora ratambirwa nehurumende vakatora danho rekuti vakwidze mitero zvishoma nezvishoma nekuziva kuomerwa kwevagari vatiwo vari kuziva nezvekunyunyuta kuri kuitwa nevagari nekuda kwemitero vakati vachaona zvekuita
Meeting yatakaita takawirirana kuti sekanzuro tichakwidza at 40% from the 1st of April. Hongu ndikunzwa vanhu vachichema chema zvikuru kuti matarisa akatikwirei. Haiwa tinozvinzwa tichatarisa nyaya iyoyo ini nemanagement yangu nemamwe macouncillors then todzoka kwavari toona kuti tingazvigadzisa sei.
Tatadza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vange vasingadavire nhare mbozha yavo ya mtezeri wavo amai Marian Chombo yange isingabatike zvichakadaro vamwe vana mukoti vanoshandira kanzuro yegweru nezuro vakaita sit-in sekuratidza kusafara kwavo nekushanda vasina mbatya dzinobatsira kuvadzivirira kuti vasabatwe nechirwere checoronavirus kana kuti personal protective equipment Studio 7 aina kukwanisa kunzwadivira vana mukoti panyaya iyi asi vamakombe vati vanoziva nezvenyaya iyi uye vari kugadzirisa kuti vashandi vanoshanda mumakirinika ekanzuro ari manomwe vawane zvipfeko izvi
nyaya yavataura tainzwisisa ende tiri kumhanya mhanya sekanzuro kuti tikwanise kutsvaga kana kutenga zvinhu izvozvo hatinazvo hazvina kukwana asi toda kuti tiwedzere regai zvakare nditi tine mari yatakapuwa nehurumende about 1.4 million RTGS yatichashandisa zvakare kutenga some of these things tichizvitenga in consultation neprovincial task force
mune imwewo nyaya upfu hwasvika munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta regweru pasi pechirongwa chegrain millers association of zimbabwe chekuti vanhu vawane upfu husingadhure asi vamwe vagari vanoti chirongwa ichi hachizi kubatsira sezvo upfu uhwu huri kudhuriswa upfu huri kunetsa kuwana munyika nekuda kwekuti nyika haina kuwana gohwo rakanaka rechibage zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura sangano reWorld Food Program rinoti riri kupema mari inoita zana nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kuitira kuti ritengere vanhu chikafu chinosvika muna nyamavhuvhu sangano iri rinotiwo vanhu vanoda kubatsirwa nechikafu muzimbabwe vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru ndakamirira Studio 7 mugweru ndini Taurai Shava
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus takatarisa zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Uwandu wevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nesere muZimbabwe pasi rose riine vanhu vave kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti sezvo vanhu vakawanda munyika vasina kuongororwa zvichanetsa kuti patarwe nguva inopera lockdown munyika kunyange hazvo hurumende yakati inopera kwemazuva makumi maviri nerimwe Vagari vemugweru vokatyamadzwa nekukwira kwemitero yavanobhadhara kukanzuru yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 15 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebefunyenwe lilegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwaba litshumi latoba mnembili kuthi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili 2 million.
Inkukhu zesizwe abanye bathi 190 kuma-taskforce but sebesenza befihlile bengavulanga ngoba bengavula amapolisa abo ezothatha so lokho sekwenze futhi kwaintengo zakhwela okungenzisi.
UZulu weZimbabwe uthi ukhathazekile kakhulu ngokuqonga amahlayana kwentengo yezinto ikakhulu ukudla ngalesi sikhathi isizwe siphakathi kohlelo lokuhlala emakhaya olwe lockdown.
Thina lapha izulu kalini lapha eFlavusi besiphila ngokugeba and akusaphileki ngokuba amapholisa namasotsha agcwele emagodini kutho ukuthi thina ngeke sadla nathi impuphu la ibiza ubhedo ayisabambeki kunzima sibili impilo sisilitshintshile.
Abagaya impuphu abe-Grain Millers Association of Zimbabwe sebeqalisile uhlelo lokutholisa amavinkili akobulawayo impuphu ngentengo ephansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba litshumi latoba mnembili 18 njalo asebefile balokhe bebathathu okugoqela oyedwa wakobulawayo. Abekholiji le-John Hopkins University eMelika bona bathi inani lasebefunyenwe belegciwane leli emhlabeni jikelele selisedlula kancane izigidi ezimbili 2 million. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhe ikhokhela ile nkulungwane ezedlula kancane ezingamakhulu ayisithupha 609,000. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamachumi phose amathathu 128,000 asebebulewe yilumkhuhlane. Emazweni aseAfrika sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lanhlanu 16,200 asebefunyenwe bele coronavirus. Ele South Africa yilo elilonke likhokhela ngenani labalomkhuhlane lo ezwekazi leAfrika. Ilizwe leli selilabantu abazinkulungwane ezimbili lengxenye 2,415 lilandelwa ngele Egypt lalo eselilenkulungwane ezedlula ezimbili 2,350. I-coronavirus isibulele abangamakhulu edlula adoba mnembili 873 ezwekazi le-Afrika kuthi asebesinde kuyo sebezinkulungwane phose ezintathu 3,235. UZulu weZimbabwe uthi ukhathazekile kakhulu ngendlela intengo yempahla ikakhulu ukudla eqonga ngayo ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokuhlala ngekhaya emizameni kahulumende yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umevis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wathi ngokwethula iziqondiso ze-lockdown wavumela ukuvulwa kwezitolo ezinkulu ezinjengabo OK, Pick n Pay, Spa, Foodworld lezinye ukuze uZulu angabulawa indlala. Kodwa uZulu uthi lanxa zivuliwe izitolo, uduko yokuthi intengo yempahla isiqanise kakhulu ngalesi sikhathi se-lockdown. Unkosikazi Nokuzola Dlamini we-Country Park uthi bengasenelisi ukuthenga lokho kudla kulezi zitolo ngoba kubiza.
Impuphu ezithize abanye bathi 190 kuma-shop, but sebesenza befihlile bengavulanga ngoba bengavula amapolisa abo ezothatha. So lokho sekwenze futhi kwayo intengo zakhwela okungenzisi. So vele thina sesithele nzima ngapho, sesisele ukuthi senze kanjani ukuthi siphume sidle ukudla okurayithi vele sokunzima. Ukudla esesikudla vele akusayenzi emzimbeni yethu, akuyenzi nje. Okwakhathe sokunye abanye bayathola amadodi emasimini yiwo asebewadla ngoba ukudla kwakhona sokunzima.
Kwasekelwa ngesinye njalo isakhamuzi emzini weBudiriro eHarare, uMnumzana Victor Dube.
Injongo yabo angiyiboni iqonde ukuthi iyanceda umuntu. Ungabuya umkhuhlane lana siyakufa. Sivulawa izitolo zona ezabakhangelela ukuthi kukhona hayi ezigcina ukuthi abantu bengabuthani. Singakhangela sibili ukuthi abantu abasela msebenzi, abantu bayazenzela. Labo laba abala izitolo ezincane uvalelani kanti kayifundi la imali.
Wengeza uDube ethi enye imbangela ukuthi zintutshwana izitolo ezivuliweyo.
Izitolo ongabokhe laba ngamasitolo amakhulu atholakala emazweni amaningi, njalo ngabantu laba nabalezimali. Kanti eyami ke encane le kayifunini la ekuthengisa. Ikudla kukhona ezitolo zilezo, kukhona kathesi. Ungavula bengavula bona amazitolo ezincane balakho ukudla. Abantu bayabuthana ngoba balithe khona abayabuthana ngapi isitolo esikhulu. Kanti esincane bengavula ezincane lezi anti abantu babuthana. Libatshele nje ukuthi hayi nxa umuntu engena esitolo senu ngenze lokhu lalokhu lalokhu bayakwenza lapho.
UMnumzana Efincube isiphathamandla senhlanganiso yelungelo labathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA uthi kulusizi lokho osekusenziwa ngabezitolo
ezincintisayo eziningi zangkhona ezibanga ukuthi kuthengwe ngentengo ephansi zivaliwe. Ngakho ke labo abaseleyo bathengisa ngentengo ephezulu besazi ukuthi abantu abala lapha bazakhona. Kuyinto embileyo, siyayisola thina njengabantu abakhangela ngamalungelo abathengi.
Umphathintambo wezamankampani lokuthengiselana uDr. Sekai Nzenza wathembisa ukuba bazosebenzisana lababona ngelungelo labathengi abe-Consumer Council of Zimbabwe, CCZ, ngalesi sikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kobulawayo sokulabantu abahlanu asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus, njalo omunye wabo ubikwa engowesifazana osebenza kwesinye isibhedlela kuleli dolobho, kodwa okwamanje uhlaliswe yedwa emzini wakhe ku-quarantine. Kunjalo nje abenhlanganiso yabagaya impuphu iGrain Millers Association of Zimbabwe lamhlanje baqale uhlelo lokutholisa amavinkili akobulawayo impuphu ngentengo ephansi. Kodwa lolu hlelo luchiya phandle izakhamizi zemaphandleni eziyizo ezibhekane lendlala enkulu edlula emadolobheni. U-Anastasia Ndlovu usibhalo ludaba.
Isaka lempuphu elilesi sindo samakilogram alichumi ithengiswa ngamadola angamachumi ayisikhombisa. Lolu hlelo kodwa luchiya phandle izakhamizi zemaphandleni eziyizo ezibhekane lendlala enkulu ukudlula abantu abahlala emadolobheni. Unkosikazi Nomusa Khumalo oyakhele esehlanke enkayi ku-Ward 3 uthi sebehlaselwe yi-corona lendlala sikhathi sinye.
Yebo, siyezwa ngomkhuhlane lo osuhlasele umhlaba wonke i-corona. Kodwa-ke thina sibone ngathi sesihlaselwe yi-corona kunye lendlala ndawonye ngasikhathi sinye, ngoba kumanje asikwazi ukuthi siyethenga emashopu. Ngike ngavakathela kwamanye amashopu aseduzane lakithi asenyathe. I-2 kg yechukela it's 120 bond. I-2 liters yamafutha it's 150 bond. Ngazibuza ukubana bangaki abantu abangathenga abangenelisa ukuthenga ngaleyo mali. Kungakho ke besicela uhulumende angenele ancedise abantu ikakhulu ngokudla, ngoba abantu sebengabulawa yindlala singa bengasabulawa la i-corona leyo.
Umnumzana Mchayeli Mdlonga weFilabusi uthi bathwele nzima, bacela uhulumende angenele.
Sesithwele nzima. Thina lapha izulukalini lapha eFilabusi besiphila ngokugeba and akusaphileki ngoba amapholisa namasosha agcwele emagodini kutho ukuthi thina ngeke sisadla. Ngapha impuphu la ibizobhedo ayisabambeki.
Okugcizelelwe isakhamuzi seGwanda umnumzana Ndodana Moyo.
Izakhamizi zisengozini lanxa kube le shutdown, akula kudla ezigabeni ezilethwa ebantwini ikakhulu okufana lempuphu. Ngalesi sikhathi kufanele ngabe impuphu uhulumende ufaka kakhulu ilihlo kumbe kube i-priority ukuthi izakhamizi zihlezi ngezindawo ngezindawo ku-lockdown, impuphu itholakale lula njalo abe lelihlo lokuyikontrola leyo mpuphu ngu-price, intengo yayo iphezulu kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mqondisi Ndebele uthi laloba impuphu ibuya abezomvikela yibo abathola ithuba lokuqala lokuthenga. Ukuthengiswa kwempuphu ngentengo ephansi kukhangelelwe ukugqitshwa ngemva kwezicinti ezinhlanu ngensonto. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise uZulu ukuthi ehlale ngekhaya njengokukhuthaza kukahulumende, njalo abantu betshiyane lokuhlangahlangana ngoba besenza ukuthi umkhuhlane we-coronavirus wona osubulele abantu abathathu eZimbabwe umemetheke kalula. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi uDokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo koBulawayo, yena oqale ngokuchasisa ukuthi umkhuhlane lo uyini kahle kahle njalo lokuthi ubonakala njani.
Umkhuhlane we-coronavirus lo umkhuhlane onjenge-flu, uthelelana njengoba i-flu liyazi ligcikwane elitsha. Igcikwane leli selibulele abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele. Umuntu uyalizuza ngokuthi ufike waphefumula eduze komuntu olawo lo mkhuhlane kumbe wakhwehlelelwa ngumuntu eduze kwakhe. Njalo igcikwane lakhona uyalizuza ngokuthi ma ulinompole lapho uhamba ubamba ngesandla usuzibamba umlomo kumbe amehlo, igcikwane liyangena. Yokuqala ukuthi sibone igcikwane lingena emehlweni lasemlonyeni lasemakhaleni.
Ungachasisela abantu Dokotela ukuthi ukuhlala ezindlini okukhuthazwa nguhulumende lani abezempilakahle kuqakatheke kanganani?
Ukuthi uhulumende wathi abantu behlale ezindlini kuqakathekile kakhulu ngoba umkhuhlane lo igcikwane leli lingamemetheka kuZulu liyingozi kakhulu. Kumele abantu behlale ezindlini ukwenzela ukuthi ungaze wasondelelana labantu abalegcikwane leli, ngoba maphefumula umphefumulo womuntu olegcikwane leli igcikwane liza kungena. Igcikwane leli njengoba libulala abantu kangaka emazweni jikelele sesiwabonile, yikho okuqakathekile ukuthi abantu behlale phansi bengaze basondelelana kuvikelwa ukuthi igcikwane lingamemetheki ukuthi selibulala abantu abaningi ngesikhathi sinye.
Siyazi ukuthi akukabi lomuthi wokwelapha lumkhuhlane, kodwa nxa umuntu ethe wagula wangena esibhedlela uyabe ephiwani kahle kahle, uyabe esenziwani?
Akukabi khona umuthi okwelapha igcikwane leli, yikho ke ubona abantu bengani bayaphela emhlabeni jikelele. Nxa umuntu ezuze leli igcikwane abaningi kakhulu hayi kabaguli kangako bayazwa umphimbo nje bakhwehlele babe le-flu basile, kodwa abanye laba abamele bafakwe esibhedlela bayabe sebephefumula nzima bekhefuzela. Yikho kungezwa kuthiwa umuntu usevalelwe esibhedlela, kwenzela ukuthi lapha yikho umuntu oyabe sekhefuzela kakhulu esekhipha igciwane eliningi ukuthi sengapha abantu abaningi kakhulu. Yikho kumele avalelwe esibhedlela. Uma evalelwe esibhedlela lapha uzaphiwa i-oxygen, ngoba okukhulu kakhulu yikuthi uyehluleka ukuthi aphefumule. Kuphiwa-ke i-oxygen leyo ukuthi umzimba wakhe uzama ukuzuza oxygen. Bayahlatshwa njalo nama antibiotics ukuthi ubancedise ukuthi bengangenwa ngeminye imikhuhlane engasilo gcikwane. Kuqakathekile ukuthi abantu bengaze bazozala umkhuhlane ngoba nga usufika lapho sithiwa sukhefuzela khona. Lezi hlobo zakho zabe zingasavunyelwa ukuthi ufike khonapho. Hayi laba-ke abakhefuzelayo ukuthi basile, hayi abaningi bakhona bayashona. Yikubona-ke sesigijima kangaka ukuthi abantu bengaze bafika khonapho esiphathweni sokuthi sebegula lo mkhuhlane ukuthi sebekhefuzela sebengena ezibhedlela ngoba lapho siyabe sesibavalelisa abalutshana bayabezaphuma.
UDokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo. Lilalele ihlandla lesivili lalingxoxo kusasa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguPraxedis Jeremaya.
Umongameli Donald Trump wele Melika usemise uncedo lwemali emele iqondiswe enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba kuhlangothi olubona kwezempilakahle eWorld Health Organization eyethesa umlando wokubangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Amapolisa weAngola esebenzisana labebutho abikwa esefake ama-roadblock emgoqweni yonke engena lokuphuma esigodlweni salelo lizwe eseLuanda. Axotsha bonke abaphila ngokuthengisa emgoqweni ukuze kulandelwe iziqondiso zokuthi abantu bahlale ezindlini i-lockdown emizamweni yokuvimba ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 okuyimukelwa kuhle nguzulu walelo lizwe. Wena South Africa eCape Town emzini ohlala abaselayo owe Michelle's uqhamuke ukulwisana phakathi kwamapholisa nozulu kubanga kungabelwa kuhle kokudla ngesikhathi se-lockdown. Uhulumende ezama ukuvimba ukuthelelwana kwe-COVID-19.
Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kulayisithobu lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo ukuthi ngenxa yalomkhuhlane kasenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo ngoba lathi sisebenzela ezindlini. Uhlanhla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo manager welinye ikhefa khonapha eMelika umnumzana Mxolisi Nyathi. UNyathi uthi lanqabe lokhe bevulile ikhefa lakhe selilahlekelwe ibhizimusi enengi ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Uthi njalo ezinye izisebenzi zabo sezilahlekelwe yimisebenzi. Kodwa uNyathi uthi ulethemba lokuthi lizaduma ledlule izisebenzi zakhe zibuyele emsebenzini njalo abantu babuye begcwale njalo ekhefa lakhe.
Mina ngisebenzela ikhampani okuthiwa yi-Silver Diner, si-American Classic Restaurant, and ukudla kwethu ranges from breakfast all day, and then silama sandwiches, you know, ama-salad. But ngoba nje sesiaffectwe i-COVID-19 lay, we had to adjust and create a short menu ukuze sikwanise ukuthi sibe sivulile, njengoba manje sivule for only carry out. So kube lama changes obekumele siwayenze ukuthi sikwanise ukuba sivulile for the time being. Njengoba nje thina besiyindawo esenza i-business head from abantu ababuyayo, you know, bezogwejisa, bezidlela, bechelesile. Umumo lo khona athesi uya-affecta ngendlela esirana ngayo i-business. So in the last 2-3 weeks kumele si-adjust kakhulu inkomo. So nje silokhu sizama ukubona ukuthi singenze njani ukuthi stay in business. Ngoba we to lay off abantu abafika ama-80, ama-servers, you know, ama-dishwashers, lama cooks so ukuze sikwazi ukuthi sirane short staff njengoba nje sisenza ibusiness eLuchwana kutsho mazo khanyele ngama number nje Nkomo thina about 90% of our business has been affected by umumo we COVID-19 lo but inkampani le inkampani is strong and we've been in business for 31 years and we are built for izinto ezinja you know I have all the faith and trust in the company yetu ukuthi izoqina and lapho uma into zilunga sizoba lokhu sikhona silokhu zivulile iminyango yethu ukuthi abantu babuye bazothola ukudla.
Ikhefa lakho mdluli litholakala ngaphi mhlawumbe kulabo abangaba seduzane eMaryland, eVirginia laseDC abangathanda ukuzokudla khona ngapho nxa sesedlule isifo secoronavirus?
Ngiyabonga mnumzana Nkomo ngokunika ithuba lokuthi sikwanise ukuthinta abalaleli bazi ngendawo yethu lapha ya. So mina isitolo sami siseColumbia, Maryland, yikho lapho esi-based khona. Ungahamba online sibona ku silverdana.com uyathola yonke information. Siyayenza online ordering, siyayenza ama catering for abantu abenza imicimbi, you know, bakwanisa ukuthi ba order ukudla okukwana abantu abalabo ekuphathini yabo. But yeah, thina seColumbia lapha eMaryland kube khona njalo ezinye izitolo zethu especially eVirginia le DC lapha. Like I said, ungangena ebulenjini lapha ku silverdana.com yonke information edingakala uzayithola. But thina singapha eColumbia ku 8250 Gateway.
Livula ngaziphi izikhathi kahle kahle?
Because of the coronavirus okwamanje Nkomo ama hours ami lapha ami kanje from Sunday through Thursday sivula ngo 8 AM sivale ngo 9 PM kuthi nge Friday and Saturday sivula ngo 8 AM sivale ngo 10 PM so yeah abantu bakwanisa ukuthi bahambe sibile online ba order or mabe kwanisa kwanisa ukufona ba order over the phone. But you know, we are always available. We know what I want to say we cut it on wood with our business in the way to know who pay us corner tina saba pegera and I want to should give it a try.
Umnumzana Mxolisi Nyathi ngumanager wekhefa leSilver Dina khonapha eMelika eMaryland. Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe abafelwe izihlobo zabo kwele South Africa ngenxa yemigoqo elukhuni ebavimba ukuphelekezela izidumbu zezihlobo zabo ekhaya. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Sesiyaphela amaviki amathathu imingcele yakwele South Africa ivalwe ngqi ngenxa yegciwane le-coronavirus. Lokhu sekulethe usizi olukhulu abeZimbabwe abafelwe izihlobo zabo eGoli abafuna ukuyazingcwaba ekhaya. Ngokwemigoqo elawula ezemingcele kuvunyelwa kuphela ukuphuma imota ezithwala impahla eziqakathekileyo. Abafelwe izihlobo zabo abafuna ukuyangcwaba ekhaya bayavunyelwa ukuphuma kodwa phansi kwemigoqo enzima. Ikhombi ethwala abantu abalitshumi lengxenye ivunyelwa ukuthwala abayisithupha kuphela. Abayisithupha laba bengavele baphume abasavunyelwa ukungena kwele South Africa kuze kuvulwe imingcele. Isizana seZimbabwe umnumzana Mlungisi Ndlovu uthi baphakathi kwetshele Mbokodo ngemva kokuthiywa isihlobo sabo.
Nginje mina ngilahlekelwe ngumfowethu ngumntakakhazini kamama wami osilahlekele eCape Town. Leso into yabona inzima kumanje ukuthi uzakhanyiswa njani. Besilinde umhlaka 16 kulebe mhlaka 16 kuzavuleka. Kodwa ngoba sekudlulile futhi lockdown up to 30 namanje sithana amakhanda ukuthi senze njani. Angazi ukuthi into sizayithini. Kunzima khona.
Owesifazane weZimbabwe okhethe ukugodla igama lakhe uthi labo sebephelelwe ngamacebo.
Sishonelwe ngumntana kaSisi ushonele eKrugersdorp eLeratong Hospital. So kunzima asikwazi nokuthi simsekhaya ngoba ngale ndaba yelockdown and the two noma singaplan ukuthi simsekhaya after ilockdown ekhaya ilockdown isaqhubeka. So ya ngama challenges la esibhekane nawo manje kodwa ke ayikho into esizoyenza sizovele simngcwabela.
Umnumzana Batman Khwebu laye uthi isidumbu sesihlobo sabo sesihlale kwaze kwahela emakhazeni.
Esimadolo nzima ngoba silahlekele ilungu lomndeni esingakwazi lokuthi
sihlangane singumndeni singumphakathi njengenjwayelo sihlangana masilahlekelwe lilungu esingakwazi lokuthi kuzokwenzakalani just ukuthi simuse ekhaya ngoba imithetho isinzima kangaka plus ukuhlala komuntu emotshwari kuyadura njalo singazi siyokhulula nini inkinga ke ikuthi kunje kekho ongakhala kuye njalo kunzima manje ngoba uhulumende wethu akalanto asinceda ngayo ekhaya
ngokwemithetho yemingcwabo abafuna ukungcwaba kwele South Africa kuvunyelwa kuphela abantu abangamachumi amahlanu xa isihlobo sakho sibhubhele kwesinye isabelo wena okwesinye kufanele uveze incwadi kamufi emapholiseni ukuze uvunyelwe ukuhamba emigwaqweni usiya emngcwabeni Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapo
Inhlanganiso ebona ngezenguqu e-Africa, i-Confederation of African Football, ithi umhlaka 20 ngenyanga kaNtulikazi yilo usuku lokugcina olokuhlola ukuba inkundla ye-Barberfield kobulawayo kanye le-National Sports Stadium e-Harare sezilungele yini ukudlalela imidlalo leqembu lesizwe elama-Warriors. UJoseph Njanje usipha loludaba.
Ilizwe leZimbabwe kuzamele libe selilungise inkundla ye-Barberfield kanye le-National Sports Stadium zaba sesimeni sokuthi sezingapasiswa ukuba zidlalelwe imidlalo egoqela iqembu lelizwe lama-Warriors kungakafiki mhla zingamashumi amabili kunyanga kaNtulikazi. Inhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF, izaqala ithumele abazohlola ukuthi inkundla ye-Barberfield kanye le-National Sports Stadium sezikusimo bani mhla zilishumi lanhlanu kunyanga kaNhlangula. Kodwa isinqumo esokuba lezi nkundla sokungadlalelwa yini kuzo sizathathwa mhla zingamashumi amabili ngoNtulikazi. Ilizwe leZimbabwe lizithwele lingasela inkundla ezingasetshenziswa ukudlalelwa imidlalo egoqela iqembu lama-Warriors ngemva kokuba inhlanganiso ye-CAF ithe inkundla zakuleli azikulungelanga ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Kokwarira uthi wesabela ukuba imizamo yokulungisiswa kwenkundla ye-Barberfield kanye le-National Sports Stadium izaphazamiswa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
Sikhangele ukuthi kulo mkhuhlane we-coronavirus indingeko eziningi ngibona zani sezikhanjiswe zasetshenziswa ikakhulu ezekansili zikhanjiswe zaqondana lo mkhuhlane lo we-coronavirus ukuthi kathi kuyachaya uJulayi ngibona zani akuzamanzima ukuthi ama-stadiums aweZimbabwe pase ngenxa yokuthi umkhuhlane lo usuyenze ukuthi amehle wonke ekhangele ukulwisana nomkhuhlane kulokuthi kulungiswe ama-stadiums.
Kungaqhamukanga umkhuhlane we-COVID-19 aloba iqembu lama-Warriors lidlalela imidlalo yalo okumele liyidlale lisekhaya kwamanye amazwe ngoba inhlanganiso ye-CAF ithe isimo senkundla zakuleli asikho sihle. Inkundla ye-Barberfield yiyo elisesimeni esingcono njalo ike yasetshenziswa ukudlalelwa imidlalo egoqela amaqembu abasakhulayo kodwa inhlanganiso ye-CAF ithe kumele ithuthukiswe ukuze ivunyelwe ukudlalelwa imidlalo yeqembu lama-Warriors. Umlandeli weqembu lama-Warriors uBongani Zoza uthi ukulungisa inkundla ye-Barberfield kufana nje lokugambela phezu kwesinye isigamba.
Iqiniso elikhona yikuba inkundla ye-Barberfield ayingeke ipasiswe ukuba idlalelwe imidlalo yama-Warriors ngenxa yokuba kuyabe sekumele kudilizwe izakhiwo zibe seziqheliswa okungadala ukuba inkundla le ibe ingozi kakhulu ngoba yayakhiwa kudala ngesikhathi se-Rhodesia. Ngokubona kwami kuzamele kwakhiwe inkundla ezintsha ezizahle ziyakhiwe ngendlela zakulezi nsuku ezizahlala isikhathi eside zingakadingi ukulungisiswa.
Iqembu leZimbabwe likuSpasa Group G kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba uzaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ka-2022. Imidlalo yomncintiswano wezizwe zomhlaba ikhangelelwe ukuqala ngenyanga kaMfumfu. Umncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika iqembu leZimbabwe likuSpasa Group H ndawonye ne-Algeria, Zambia kanye neBotswana ngenyanga edluleyo bekumele iqembu leZimbabwe lidlalele le-Algeria kodwa limidlalo idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo iqembu leZimbabwe bekuzamele lidlale umdlalo walo bekumele liwudlale lingekhaya kwelinye lamazwe angomakhelwane ngenxa yesimo senkundla zakuleli esingalunganga. Inhlanganiso ye-FIFA ixwayise ukuba le midlalo kumele idlalwe ngenyanga kaNhlangula lapho iqembu leZimbabwe bekumele livakatshele khona eleBotswana layo idluliselwe phambili. Omunye umdlalo iqembu leZimbabwe kumele liwudlale lingekhaya ngokumele liwudlale leqembu lakwele Zambia ngenyanga kaMfumfu. Inkinga ekhangelane leqembu leZimbabwe nxa ilizwe lingehluleka ukulungisisa inkundla kusaselesikhathi yikuba kumele lidlale lamazwe angomakhelwane kumncintiswano we-AFCON kanye lowe-World Cup okuyiwo njalo okumele lidinge khona inkundla zokudlalela. Ngine-Studio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanjini.
sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Uzulu weZimbabwe uthi ukhathazekile ngokuqonga mahlayana kwentengo yezinto ezitolo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.